izvi zvinoitwa gore negore pese patinosangana sebato kuti munofanira kuita kuti vote of confidence yekuti utungamiri huripo hwese muri kubhirivha kuti huri kuita nemazvo nekudaro mese muri kumashure kwavo muri kuvatenda nekuvatambira nekuvimba kuti vari kuziva zvavari kuita ende vari kuziva kwaa kwatiri kuenda tiri kutenda nenzira yavatitorera ndo zvinoitwa every conference its a standard procedure yekuti munofanira kuita vote of confidence nekuratidza confidence neleadership iripo
vamaguu munoona senyaya
Kana zviri sematauriro avari kuita yekuti ivote of confidence mumutungamiri wavo handioni paine chakaipa asi vazhinji tinofunga kuti inhau yekuti pane makakatano aripo pakati pavamunangagwa navachiwenga saka chirwere chiya chinonzi chefactionalism ndo chiri kutanga kuputika iko zvino izvi ndosaka vanhu vaakutanga kutotaura nenyaya yemuna 2023 nechikonzero chekuti pane kubvutidzana masimba kunokwanisa kunga kuri kuitika in the presidium saka ndo zvandofunga kuti wai vanhu vari kutaura nyaya ya 2023 isu tichingobuda mune imwe sarudzo
vamuponda ii chokwadi here kuti musangano munogona kunge mapindwa napongwe zvakati
aiwa ipapa I think ndivatingati wishful thinking nesing images nekuti zvinoitika ndezvekuti panoitwa conference gore negore nepanoitwa congress utungamiri huripo hunopuwa vote of confidence leadership yese kubvira pana president mavp yavo nechi saka confidence iyoinoratidzwa nevote of confidence atioti every election inenge ichiteera mutemo neconstitution yezanup f inotaura kuti atoripo ndiye anotonomirira musangano at the next election saka chiripo hapana kana anything untoward about zvaitika kungoti vakawanda vari kunze vanenge vachida kuona zvokufungidzira nekutsvagiridza tumakuhwa zvatiya mahungahunga kutsvaga nyaya dzisipo izvozvo ndo zvinotoitika mukatarisa even before tarisa ihistory yacho yezanup f any conference neconference inoitika panotoitwa vote of confidence in the leadership iripo hazvinei nefactionalism whatsoever even vari kutaurwa vacho vese vatotaura same slogan everyone ari muzanup f vatotaura same slogan hapana ari kutaura slogan yake pasaidi saka zvefactionalism vakutaura
zvatingmungatitsanangurira here kuti is this an elective congress kana kuti is just an annual conference
this is an annual conference just to fulfill our constitutional requirement it's not an elective congress
nekuti sekuziva kwangu elective congress ndiyo inotaura pamusoro pemacandidates achanomirira party in the next election annual conference is just internal handizive iri conference yekuti vanhu vatotanga kutaura nenyaya yekuti nhingi ndiyo yachatimiririra muna 2023 sekuziva kwangu
izvozvo zvakanga zviripo muconstitution ndo zvitoripo mukapangu pari pamusoro unyatsoverenga pamusoro unzwisisa kuti zvinofamba sei asi mutemo wacho ndo zvaunototaura kuti isu patinosangana panofanira kuitwa vote of confidence every time where the leadership meets ndo kunobva maslogan ndo kunobva vision kuti tiri kutenda iyi remember vision yedu yeparty nemanifesto iri kutaura kuti zimbabwe as a medium income upper country by 2030 and everything that happened between now and then tinenge tichibuilda towards that vision therefore we are showing kuti we are confident leadership towards that vision ndo zvinoitika pa every conference when you got a vision that is been set saka zvimwe zvaakuitika kungoti maanalysts haazoshaya zvekutaura
vamaguu hanzi vari kuzviitira kuti vane muono wekuti nyika inge yasimukira muna 2013
vote of confidence ndeyekuti tiri kubvumirana neutungamiri huripo as things stand now but vote of confidence hainei neelection ya 2023 election ya 2023 macandidates achadiscuswa paelective congress iko zvino izvi is undemocratic kumbunyikidza the party kuti pave nevanhu vanotanga kutaura about a candidate ipo nyaya yacho isati yaenda paagenda yeparty because paagenda yekuesigodini they are not going to discuss election year 2023 it's not on the agenda agenda iripo iko zvino izvi ndeyekugadzirisa kushayikwa kwefuel munyika ndeyekugadzirisa kukwira kwezvinhu kuri kuita munyika kuti zanup f as a ruling party vari kugadzirisa sei dambudziko iroro pane kutanga kudzingirirana neelection ya 2023 ndo zvinoratidza kuti hapana chinozikanwa uye hapana chiri kurongwa uye vanhu havafaniri kutarisira kuti ZANU-PF iri kushaiwa hope kuti igadzirise dambudziko riri munyika. Instead, party iri mupermanent election mode. Nyaya onde power check, it's only about power. It's not about the people of Zimbabwe.
Vampond.
Aiwa, ipa baitikwa mkua, nengu wa shuruku wena za tukuto wana. Tatangira yusupa kutipane vision, yiribu ya kesa nukutinda miri. Saka tisa taishika iku kutinofana kura mba tisimbisa kutine confidence, tukutia nda mu vision iyo yu. Nye utinda miri uvo, usati sita ku vision iyo yu, watinda miri, watati sita iku kuku. Nyaye upumi ya tuta uroyo, ndiyo ya echa iyo, ya kuchi confidence ya taka nangani na iyo. Iri towards addressing ki, nyaye zakatea za minyika te upumi, zina umira zakatina achu.